vachifarira uroko hwekushandiswa kwemari munyika muHarare nhasi kana kuti monetary policy statement, gavhuna weRBZ vaJohn Mangunjwa vati bhanga ravo richasimbaradza nyaya yekuti nyika iwane mari yekunze yakawanda kuburikidza nekuchengetwa zvicherwa zvakaita segoridhe neplatinum.
Chikuru chihombe dzatava nhasi chekuti foreign currency inofanira kunzi tiitsvage nemasiku matsvuku kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Foreign currency inobva kupi? Inobva kugorodzi, kubva kutobhako, cotton neplatinum nezvakadaro zvese. So vanhu vose vemabhizinesimeni vese vagoshanda kuti vaunze foreign currency kuti nyika yedu ibudirire zvakanaka. Zimbabwe tichitoga, we are by ourselves, nekuti iko zvino munoziva tese kuti tiri panonzi international isolation. Saka tiri paisolation, we don't need to assert ourselves further by doing nothing. So tiri hanga shandi. Taisa mari dzakawanda dzirimo dzemabhizinesimen or dzemabhizinesis ari kuexporta, youth in the empowerment fund, women empowerment fund, totaura futi netourism fund, totaura nemari people of disability mari dzirimo kuti vanhu vei handei togoshanda nyika yeZimbabwe ibudirire. Think of the production, tisaimpota zvisinamusoro, togoshanda zvakanaka semaZimbabwe pamwe chete takabatana, nyika yeZimbabwe inosimuka zvakanaka.
VaMangunjwa vati dambudziko rekushaikwa kwemari mumabhanga riri kukonzerwa nevemabhizimusi vavanoti havasi kuisa mari kumabhanga, zviri kukonzera kuti veruzhinji vaswere vari mumitsetse yemumabhanga vachitsvaga mari.
Tikati mutemo unoti izvo mari yose inofanira kuenda mabhenga. Uchinge watengesa zvinhu zvako sekambani, sebusinessman, unofanira kubhenga mari yako iri access to your float mose mari mubhenk kuita kuti mari icirculate musystem. Iko zvino pane pari zvino mari yedu haisi to circulate as we want as a central bank as we is required by throughout the whole world. Mari yese inofanira kutuma bhenk, asi iko zvino zviti uchitumwa kuti mari yedu haisi kuenda mabhenk zvakanaka. Saka tokuzai mabusinessman vese kuti vaise mari mumabhenki kuti vanhu vaonewo chi mari zvakanaka.
Asi mumwe muzvimabhizimusi ane chitoro chinotengesa zvekudya chiri pakati pedhorobha vaHebestaurombe vati vemabhizimusi vazhinji vari kuzotadza kuwana mari kumabhanga kana vachinge vaiendesako, zvave kupa kuti vachengete mari yavo pasipepiro.
Isu vemabhizimusi hatikuendesa mari kumabhanga nekuti ukaendesa mari yako kumabhanga kuti uzonoiwana paunenge wauda unohodha kana unotenga kunze iri kunonoka kunoswerera wakamira mumitsetse pamabhengi nguva ichifamba. Uyezve chimwe chiri kuti tisaendesa mari mumabhengi uri kuti ukatransfeya mari yako uchibva kune rimwe bhengi richienda rimwe bhengi iri kutora mazuva akanyanyisa. Izvo zvinova zvinokanganisa mabhizinesi edu. So tiri kugara nemari dzedu mudzimba nekuti kuti usazowasangana nematambudziko ari kuitika kumabhengi.
VaMangunjwa vazivisawo kuti kutanga kwemwedzi unouya vachaparura homwe yavari kudaidza kuti savings bond ichange ichiita kuti munhu anenge aisa mari yake awane interest yezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% sedanho rekuedza kuti mari yekunze ipinde munyika. VaMangunjwa vatiwo RBZ yatora danho rekuwedzera mari yembasera yanga ichipiwa vanhu vanenge vatumirwa mari kubva kunze ichipinda nemumabhanga kubva pazvikamu zvitatu kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. VaMangunjwa varatidzawo kushushikana zvikuru nekuburitswa kwemabond notes kunze kwenyika vachiti veruzhinji vari kusara vasina mari yekushandisa sezvo vachipa nevanhu vari kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo. VaMangunjwa vati mari zhinji haisi mumabhanga asi kuti iri kumisika mutema pamwe nevanoita mabasa emaoko avo vavanoti havasi kuendesawo mari kumabhanga. Vati vachatsvaga nzira dzokuti vanoita mabasa emaoko vakwanisewo kuendesa mari kumabhanga. Zvichakadai VaMangunjwa vati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvishanu kubva muzana gore rinouya uye vati vachasimbaradza nyaya yekuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo kunze kwenyika kuitira kuti ikwanise kupiwa zvikwereti nemasangano anokweretesa mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.